kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaisa ruoko rwavo pamutemo wekuwandudza mitemo yevashandi kana kuti Labour Amendment Act muna 2015 kusvika pari zvino hapana kuwirirana kuti ndiani chaiye akabatsirwa nemutemo uyu. Vashandirwi vanoti mutemo uyu wakavatsikirira zvimwe chetezvo zviri kutaurwawo nevashandi. Mutemo uyu wakavandudzwa mushure mekunge dare repamusoro-soro reSupreme Court ratura mutemo wekuti vashandi vanokwanisa kudzingwa mabasa mushure mekuziviswa pachine mwedzi mitatu chete. Izvi zvakapa kuti vashandi vanosvika zviuru makumi maviri nezvishanu varasikirwe nemabasa. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChristopher Mugaga vanoti vari kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe zvakare.
Ukaona mutemo munge zvabva uchaona kuti uendese munhu kumba chaiko haime unorotengesa gumbo chairo chairo pamwe chete nemusoro wenyanga yenzou. So tiri kuti mabhizinesi betagara pasi tatanga kuramba tichitorana nehurumende kuti aiongorore mutemo waakasvita gore raperawo. Nhasi vaenda kunyika dzakasimukira Britain kana kuAmerica. Vazhinji vari kupinda mabasa havasi kumbopinda mabasa.
VaMugaga varamba mashoko ekuti kusafamba zvakanaka kwemabhizimisi hakunei nekugumbura vashandi mabasa.
Mutemo uyu uri kutitsikirira vemakambani mazhinji vamwe chaivo vanogona kusatodzoka gore rino. Chikonzero chiri chokuti ukada kudzoka iyo maprofita akadyikira asi ashandi asina kuramba vachibhadharwa mari yavo kumaviezona inozvikwanisa kupi.
Mashoko aya atsinirwawo nemutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Mutemo mutsva wakaiswa uyawo unotiwo hongu unobvumira kuti mushandi anogona kumiswa basa. Asi kumiswa kwomushandi uyu kwakangooma sezvakwakagara kwakangoita, nokuti unobva hanzi mushandi anofanirwa kupuhwa inonzi retrenchment package inotova neminimum for every gore raanenge ashanda anofanirwa kupiwa 2 weeks pay.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo varamba mashoko aya.
Mabusiness people already simba rekudzinga vashandi kusina mbadharo yakati kuti vanayo iyo zvino pamutemo uripo.
VaMoyo vati mitemo yemunyika isinei nevashandi ndiyo inopa kuti zvinhu zvisashande.
Mabusiness people vari kutotadza kutaura zvinonesa munyika, tingangoti environment iripo inokonzereswa nemitemo iripo yakafanana nevana indigenization. Kushaika kwemutemo munyika tingati rule of law, mutemo inoita kuti vamabhizinesi vane mari dzavo vakwanise kupinde munyika. Izvo zvinhu zviri kutotadzisa kuti business tisafambe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vatenderana navaMoyo.
Kana corruption yakasumuka, kana vanhu vasina mari muhumwe mavo, kana mabhizinesi asina goni kuwana mari yavangashandise yavanoona vachiwana nemainterest rates ari pamusoro-soro, hazvigoni kuti bhizinesi rifambe.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo yevashandi vaRogers Matsikidze vanoti semaonero avo mutemo wakawandudzwa unopa vashandirwi simba rakawanda rekudzinga vashandi.
Kubva pakabuda amendment yeLabour Act, kudzinga vanhu mabasa muZimbabwe kwava nyore zvakanyanyisa, nemhaka yekuti even madamages acho akareduswa.
Asi tabvunzawo Matsikidze kuti kana vashandi vaine masimba seavari kutaura, chii chiri kupa kuti vagunun'une?
I think zvinokonzerwa dzimwe dzenguva vamwe kusatoziva kuti zvinoda kuitwa zvii. Nekuti mutemo unounetsawo kuverenga ka, saka vanouziva vaakuziva vaakutoziva kuti kudzinga munhu hakuchanetsi, nekuti zvavanyoresa kungotarisa kuti kuda kumudzinga nenzira ipi.
Nekusamira zvakanaka kwakaita zvino munyaya dzezveupfumi munyika, hurumende nemakambani vari kutatarika kubhadhara vashandi zvopowo kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo.